mombe dzese izvi zvechikafu zvakati shatei. Akashata chidese chikafu hakuna. Zvokuti dambudziko guru matiri kusangana naro. Ndirekuti izvezvi pane chikafu chinofanira kunge chichipuhwa nehurumende. Ati masenekitiri avari kuita vanhu ndoo hatisingazwisisi. Zvoita sokuti munhu wese asina sapoti pati iri kutonga vari kunyimwa. Ndodambudziko guru ratiri kusangana naro sofa. Kozoti icho chikafu chaicho pacheza chokuti chiri kudhura. Apa pamwe yakavapera hatina kunge taona chikafu chakakwana nekuda kuti mvura haina kunaya zvakanaka. Mwaka uno futi pane tariso yekuti mwaka wacho hauna kumunyatsomira zvakanaka. Saka chiri kudhura. Vanhu kutoenda kujerera paGrot Point unotenga bucket $10. Ndodambudziko ratinaro. Kozoti pavana vechikoro futi tiri kuona kuti vana vechikoro vazhinji vanenge vaakutodhropa nenyaya yekushaya chikafu.
Pane mamwewo masangano ari kukubatsirai here kunze kweiyo hurumende?
Pari zvino hapana.
Saka vanhu vari kurarama nei?
Mararambiro ati ndanoti nechemugoma bhezi ngozi iyezvezvi vanongoti zvishoma zvavainazvo izvozvo ndo zvavanoshumira kuti vatongowana chekudyira pazuva. Ndokubva kandachitomotaura kuti vana vechikoro chaivo papuraimari badiria vaakutodhropa nenyaya yekushaya chikafu. Semaplazi nelocal secondary yedu vana vacho vaakutoregedza chikoro vaakuita chifambi pajerera paGrot Point nenyaya yekuti vaakutotsvaka raramo.